ndoda kuti vanhu vanzwisise kuti bato reDemocratic Party ibato ririkukurudzira madzimai kutanga vanobva kunzvimbo dzakawanzozvanyirirwa. Katarisa muMinnesota, gavhana wedu vaTim Walz vasvika pakuita kuti vavarane savice president, savice presidential candidate. Zvinova zvasiya Lieutenant Governor wedu Peggy Flanagan anova iye mudzimai wechiindigenous Native American kuti aite governor. Vanokurudzira madzimai uyezve kunyanya kushanda kwana na Governor Walz vane shungu dzekuda kubatsira vanhu vanowanzo kutsvangirwa.
Tiitarisewo mashoko akataurwa nava Biden nezuro musangano uyu uchifambira mberi.
Pane zviri kuitika iko zvino, ndinoda kuti vanhu vazive kuti tinofanira kudzidza kubva kunyika ino yeAmerica chinonzi democracy. Kubva vachigaro kunonetsa asi vakateerera zvido zvemaamericans, vakateerera zvido zvemademocrats. Tatu kuvaona nezuro vachipembedza vice president, now presidential candidate, presidential nominee Kamala Harris. Vanomira pachokwadi.
Vatauri vanhasi tanzwa pari kudomwa mazita makuru apo. Pari kutarisirwa vapi neveruzhinji kunyanya?
Ndichidzokera panyaya yangu yetransition of power and good governance. Mai Obama vanondirangaridzawo zvakare kuti vaimbova mudzimai wemukuru wenyika ino. Kamala Harris paakaziva kuti achange achirana as a presidential candidate, munhu wekutanga akavafonera ndipresident Obama naMichelle Obama. Izvi tinotozviona vanga vari paspeakerphone. Inini ndinoitwa zvakanaka nekubatana kwakadaro kuti vanhu vanokwanisa kuramba vachiwirirana vachitransfer power. Izvi ndoda kuti wowo hangu handinyanyozviona kunyika yekwedu yekuAfrica. Chinhu chandinoshuvira kuzoona kuti kana mumwe mutungamiri wenyika abva pachigaro, tinokwanisa kuona vamwe vatungamiri venyika vachimukutsa, vachimupembedza.
Chikwatawo cheRepublican Party hachina kupeta maoko, vari kumhanyawo nekwavo. Munoonawo sei?
Ini ndinoona kuti President Trump vakati painonzinzwisa munyika munomu. Takaona nyika inoyi zvakaitika papresidensi yavo. Takaona kuwanda kwekuurayiwa kwevanhu, tinoti mass gun shootings anga akawanda. Takaona kana even kuwanda kwerusaro raganda, a lot of racist fueled attacks. Takaona mamuslim ban. Takaona my immigrants vabve kure munomu vachidzvanyirirwa. Saka ndofunga kuti America inoziva President Trump zvavanomirira. Saka ndinofunga kuti America ichasarudza mutungamiri waanoziva kuti achange achiwirirana nekodzero dzavo.